takaenda kunokumbira kuti vasitore vawanewo mukana iwoyo kuti vabhadhare bhero. Takazviita nezuro izvozvo mushure mekunge taverenga umbo hwemapurisa kuti huzoshandiswa kuzuva ravo rekupfungwa hatinoti trial. Taverenga umbo ihwohwo takaona kuti zvange zvakaisirwa vasitore navasikana parimandi zvichitaurwa nemapurisa zvaityisa zvikuru zvichibudisa mhosva inoita seinotyisa. But umbo hwacho hwakatakazoona hwaakuda kushandisa takaona kukoti izvozvo tichitaurira dare kuti even vakashandisa umbo hwavanahwo hakana kuparwa kuti vasitore vaizobatwa nemhosva. Zvakanga vanzi vakapara zvavakaisirwa parimandi muna June wegore rino. Saka dare rakaungana nezvo.
Saka makondishena
vazonzi vabhadhare chibatiso che300,000 iwo madhora emuno masororo emuno aya vosiya pasipoti yavo kwaclark of oats nekuti vanozozviratidza kumapurisa echitungidza kusend maries kamwe chete pashombo.
Imi semagwetawo matambira sei iyo maconditions apiwa kana zvatarwa izvi?
Maconditions apiwa tinoti anoenderana nemutemo webhel kana kuti mutemo wezvibatiso. Semaonero edu haasiri maconditions anonyanyoshisa sereji kana kushamisira, maconditions anongoenderanawo nemacircumstances kana kuti nechimiro chavasitore pane zveupfumi nezvebasa ravo.
Saka vatokwanisa here kunge vachibhadhara mari iyoyo yechibatiso zvekuti vangadai vaakunze?
Vatobhadhara mari iyo asi kubuda kwavo hatisati tati vabuda nekuti vanhu vezimbabwe prison and correctional authorities vanewo maverifications avanozoita nemapepa achabva kukoti kwabhadharwa bhero vogona kuzovabudisa. Asi kutaura kuno tirikufara kuti pane chisungo chedare chekuti vape. Saka tiri kutarisira kuti nhasi manheru kuma7 vanenge vaane mhuri yavo vanenge va free person.